Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kunyana 28, 2023. Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya yeZimbabwe yotarisirwa kuzeiwa nevamwe vatungamiri veSADC mushure memusangano weTroika wakaitwa neZuro. Mitengo yezvinhu yotanga kuwedzera zvakanyanya zvepakuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Hurumende inoti iri kurerutsa mitemo munyaya dzekuburitswa kwemashoko asi vamwe vachiti rwendo ruchiri rurefu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema vari kutarisirwa kuendesa gwaro reongororo yesarudzo dzakaitwa muZimbabwe kune vamwe vatungamiri veSADC kusanganisira sachigaro vacho vaJoao Lourenco vanova mutungamiri weAngola. Izvi zvaziviswa nevamwe vari kumuzinda weSADC kuCameroon varamba kutaurwa nemazita sezvo vasiri kubvumidzwa kutaura nevatori venhau pari zvino. Nyaya yeZimbabwe yapawo kusawirirana kwakanyanya mudunhu zvikuru pakati peZambia neZimbabwe. Zambia, sachigaro weTroika on Defense, ndiyo inosarudza masachigaro ose anotungamira kuongororwa kwesarudzo mudunhu kusvika gore rinouya. Nyika mbiri idzi dzave kukandirana makobvu nematete uye vamwe vachityisidzirwa nerufu zvikuru vekuZambia kusanganisira vaHichilema. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanokokera ZANU-PF mudare reParamende vapupurai togare pi.
Ini ndinoona sokuti hapana chinyuwani kana kuti chatingati chitsva chaitarisirwa naanyone kuda ungava uri muno muZimbabwe kana kune imwe nyika ingava muno muSadari kana mhiri kwamakungwa. Nyaya yanga iripo yaiva yokuti kana vanhu vaita basa ravo vanotarisa kuti zvatakaita basa redu rakafamba sei, pane panoda kugadzurudzwa here, pane panoda here kuti tiripewo pfungwa kuveZimbabwe kana kune dzimwe nyika dzichange dzichazoita maelection.
Munoreve apa vatogare pi, munoti musangano uyu wanga usina kukosha?
It was a routine program, a routine meeting, and they did that, and I'm happy that after vagara pasi vakatora mukana wokukorokotedza Zimbabwe, kukorokotedza president vedu vamunangagwa pamusoro pokuita maelections murunyararo zvinoenderana neconstitution yeZimbabwe.
Asika vatogare pi, masangano akawanda vanopikisa munyika vanorwira kodzero dzevanhu vose vari kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka.
Ndoda kuti panyatsonzwisisika kuti kana tichitarisa vamwe vanga vachingotaura vava vachizvitaurira ivo pachavo, asi seSADC sevazhinji vakanga varimo munyaya yemaelections iwaya vachiona zvaiitika, zvinova izvo zvavanofanira kuita, kuona yatingati observation, vakaona tichiita maelections edu murunyararo.
Vanokokera ZANU-PF mudare reParamende vapupurai togare pi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa avanoti vakatumira nhumwa kuSADC musangano uyu usati waitwa. Vanotiwo vave kutenderera matunhu ose kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pesarudzo dzavanoti dzakabiridzwa idzi.
Tiri kusangana nevana veZimbabwe, varidzi veZimbabwe, macitizens emuZimbabwe vanova vanoziva zvakaitika nezvinofanira kuitika. Saka tiri kubvunza kuti chii chakaitika mumatunhu, vachitiudza kuti takahwinha zvine musindo asi pakapirwawo zvine musindo. Ndo mashoko atakanzwa kwese kwataenda, Mashonaland Province, Central, West, charamba chitenderera kuti patinonopedza chikamu chinenge chifanira kuva nedonho nedonzo kana kuti zano rekuti chinofamba.
Makambotaurawo here neveUnited Nations kana ivo veAfrican Union neSADC nezvekupambwa nekuitwa kafira mberi kunonzi kuri kuitwa nhengo dzebato renyu nevasori?
Zvose izvi takazvikanda zviri munzeve dzavo, zviri pamatafura avo, zviri mumadziso avo, nokuti tinonyorerata vazhinja tichivaudza tine madhokumendi atinawo ezvinoitika zuva nezuva pasi rose, zvinoitika zuva nezuva munyika medu, zvinobva zvaenda pasi rose. Mazuva ano hakuna chinogona kuitwa munhu akawanda nekuda kwokuti kwaane tekinoloji.
Ko, vamwe vari kuti ngapaitwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti transitional authority, munowirirana navo here?
Isu takatotaura kuti chinodikwa itransitional authority. GNU, no, hatina kunge tawirirana izvo, asi toda kuti vanhu vawirirane paite transitional authority munyika inounganidza pfungwa dzevanhu vose, inombofanira kubata masimba yogadzirisa zvinofanira kugadziriswa, maeconomic reform, todhila nenyaya dzezvikwereti, madebt issues, todhila nenyaya dzekuti izvo zviri kunzi pane zvirango zviri panyika kutingazvigadzira sei, kuvaka mabhiridhi nedzimwe nyika, maeconomic reforms, todhila nemapolitical reforms, zviri kuwiriranwa panyaya dzematongerwo enyika, governance reforms, electoral reforms.
Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
The Voice of America, VOA.
Sangano rinoongorora mamiriro ezvinhu munyika reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT rinoti zvekudya nezvimwe zvinodiwa kuti vanhu vararame zvakwira mitengo muZimbabwe, zvinova zvasiya vanhu vakawanda munyika vachitambura. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi, mukuru anoona nezvetsvakiridzo yemamiriro akaita zvinhu kuZimstat, amai Mationesa Piri, vati zvinhu zvakakwira mitengo zvakanyanya kana zvichienzaniswa nenguva ino gore rapera.
Makwiriro emitengo yezvinhu tichitarisa mwedzi waSeptemba, Septemba wegore rino naSeptemba wegore rapera muna 2022, tinoona kuti mitengo yezvinhu yakakwira nezvikamu 18.4%.
Amai Piri vatiwo mari yave kudiwa pamunhu mumwe chete kuti ararame zvakanaka pasvondo yakati kwirei kana zvichienzaniswa neyaidiwa nemunhu mumwedzi wadarika wanyamavhuvhu.
Takatarisa zvine chekuita nechikafu, tozotorazve zvimwe zvisinei nechikafu tozvibatanidza kuti munhu iyeye ange achinzi ari kurarama zviri nani. Muna Septemba 2023 ainge achishandisa mari inosvika iyo $95,463 iri mari yedu yemuno muZimbabwe. Tikada kuzotarisa nezvemwedzi wapfuura, wakanga wapfuura waAugust zvakare wegore rino, munhu mumwe chete iyeye akanga achitariswa kunge ashandisa $91,063, zvichireva izvo kuti pane kuwedzera kwakaita pamari ingadikanwa nemunhu mumwe chete kuti akwanise kunge achirarama, takatarisana nezvechikafu nezvimwe zvisiri zvechikafu.
Zvimwe zvabuda pamusangano nevatori venhau uyu ndezvekuti pane mukaha mukuru pakati pemari yakapinda munyika mumwedzi wanyamavhuvhu mushure mekutengeserana nedzimwe nyika, iyo yanzi yaiva shoma nezvikamu zvishanu nezviga zvina kubva muzana kana kuti 5.4% pane mari yakabuditswa neZimbabwe ichitenga zvinhu kune dzimwe nyika. Sachigaro wekomishini inomirira vatengi yeConsumer Protection Commission vamutokozisi Nkosi vanoti zvabudiswa neZimstat izvi zvinoratidza kuti vatengi vari kutsva kumusana nekudumbu.
Mari inowanikwa nevatengi yakushaya basa. Kurarama kwavakuita vatengi kwakwekungwavhangwavha kwokuti havasina zororo.
VaNkosi vaenderera mberi vachiti hurumende inofanira kupindira nekukasika kugadzirisa nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu iyi. Asi mukuru wekambani yeBullion Group International Uye wova chuongorora nyaedze zo upumi wenyika, vari wachipanga mazano che Reserve Bank of Zimbabwe, va persistence gwanyanya, vano tukunyange paine kukwira kwe mitengo kwa itika, vano avafaniri kunyanya kufunduka.
Nige singuri nyaedze, nige zichigadziri sika, nige zichitika. Saka azizu nuzirukraza kuti government o ma authorities ari kukurirwa.
Asi imwe onyanzvi inoongorora nyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe Muzvare Happiness Zengeni vanoti kupera simba kwemari munyika ndiko kuri kukonzeresa matambudziko ari kusanganikwa nawo muupfumi hwenyika.
Izvi zviri worrying nokuti hurumende ianga ichiti izvozvo inotarisira kuti kwakukwera pegore mutengo yemuno muZimbabwe inofanira kunge iri between 1-2%. Asi kana yakukwira kudai zvinova zvinonetsa kuti vasangane netarget yavo.
Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, asi vanga vasiri kudavira mbozhanhare yavo zvimwezvo nagavhuna webhanga guru renyika reRBZ vaJohn Mangudya. Asiwo vamwe vanoongorora nyaya dzezveupfumi vanoti hurumende iri kuhwanda nemunwe kana ichiti zvinhu munyika zvakagadzikana, ivo vanhu vakawanda kunyanya vari kumaruwa vari kunonga svosve nemuromo. Vachitaura kuUnited Nations svondo rapera, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati Zimbabwe ndiyo nyika ine upfumi huri kukura kudarika nyika dzose dzemusadak mumakore matatu adarika. Asi vanopikisa vanoti muromo wagara uzarirwe nerwizi. Nezuro chikamu cheRBZ cheMonetary Policy Committee chakaita musangano wekuedza kubuda nenzira dzekudzikamisa upfumi hwenyika, uye zvakabuda mumusangano uyu zviri kutarisirwa kuziviswa chero nguva ipi zvayo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe nasiya batana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekuti vanhu vava nekodzero yekuti vatsvage uye kuwaniswa pamwe nekupawo vamwe mashoko zviri nyore kana kuti universal access to information. Iyi kodzero yevanhu yekuti vataure pasina kumbunyikidzwa kana kuti freedom of speech. Munyika hamuna hamo kuwirirana kuti Zimbabwe iri kuzadzikisa kodzero iyi here. Taboka Ncube weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvekubuditswa kwemashoko Dr. Jan van Muswere ndivo vange vari munyarikani pachirongwa chekucherechedza zuva iri muHarare nhasi. VaMuswere vaudza vatori venhau kuti hurumende yaita zvakawanda.
In order to enhance access to information, the government of Zimbabwe, led by His Excellency President Edi Mnangagwa.
Pasi pehurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana kuti Second Republic, pane zvaitwa zvakawanda kuwandudza nyaya dzekuburiswa kwemashoko kuti vanhu vakwanise kuwana mashoko zviri nyore. Hurumende yabudirirawo kuchinja mitemo yakawanda kuti vatori venhau vashande vakasununguka uye kuwanisa vanhu mashoko akakosha.
Vaendererawo mberi vachiti vari kupa mukana vakawanda kuti vapinde munyaya dzekutefenyura.
And the opening up of the media licensing framework for new players.
Pavandudzwawo zvakare nyaya yekupa vanhu maresinesi ekuti vatange kutefenyura, zvapamikana kune vakawanda kuti vakwanise kuvhura makambani ekutefenyura pamwe nemapepa nawo.
Asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMisa Zimbabwe vaMalvin Mukudu vatenda kuti pane zvimwe zvachinja.
Kunyange zvazvo hurumende yakaunza mutemo unowandudza nyaya dzekuwanikwa kwemashoko unonzi Freedom of Information Act, tinovatenda zvikuru nekuita kwavakaita kudaro nekuti zvakukwanisika kuti vagari vanova muZimbabwe vakwanise kukumbira mashoko avanenge vachida kumapazi akasiyana siyana azviri pamutemo vopiwa. Kana vachinge vanyimwa, vaanewo matanho avangakwanisa kutora kuti vange vachipiwa mashoko iwayaya. Zvinhu zvakadai zvakanga zvisingaitiki pachine mutemo weIPA.
Asi vatiwo hurumende yakapa nerudyi ikatora neruboshwe.
Asi zvakarewo tinotiwo kwakazouyawo mitemo yakaita sana Cyber and Data Protection Act, iyo inotora zvakanaka zvakanga zvaitwa nehurumende. Ndofunga munoziva kuti pamutemo weCyber and Data Protection Act inyaya inosungisa kufambisa mashoko enhema. Nekudaro tinoti zvinhu zvakadaro zvinotyisidzira vanhu kuti vasange vachikwanisa kutaura vakasununguka, naizvozvo zvichizokanganisa kufamba kwemashoko.
Senator Ishmael Joe, avo vanomirira vakaremara, vanoti mamwe matambudziko avari kusangana nawo anoda kugadziriswa.
Kana pane imuka mukaa wekuti munhu anenge asingagoni seani hard of hearing, panokwanisa kuva nekunetseka kuti asawana information yakakwana in accessible format yakaita sekuti sign language kana kuti audio kana kuti large print kana braille.
Vatiwo
zvinhu zvakawanda zvinenge zvisiri maaccessible formats. Manewspaper averengeki nevanhu vamwe vane urema hwakasiyana-siyana, uyezve havamawani zviri nyore. Sokuenzaniso kuti ukada kuti izvezvi zvindiwane zvinhu zvinyorwa zvinenge zviri mubraille, ndingatofanira kuti nditsvake kwokunodini, kwokunonyoresa samwe. Izvezvi kana ndiri senator handikwanisi kuwana answered iri mubraille kana kuti iri mularge print kana kuti iri muaudio.
Musi wa 28 Gunyana gore rega rega pasi rose rinocherechedza zuva reInternational Day for Universal Access to Information. UNESCO ndiyo yakatanga kucherechedza zuva iri muna 2015 United Nations General Assembly ikazoritambira zviri pamutemo muna 2019. Dingindira regore rino rakanangana nekutarisa kukosha kwemadande mutande mukuwanisa vanhu ruzivo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Taboka Ncube.
Botswana yawandudza mutemo wevapoteri weRefugee Recognition and Control Act wa1968, muchiti kuchabvumidza vapoteri kuti vakwanise kubuda vachinotsvaga mabasa kunze kwekamba dzavanochengeterwa. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nhasi negurukota rezvemutemo muBotswana vaRonald Machana Shamukoni pamusangano wavaita nevapoteri pakamba yeDukwi Refugee Camp, iyo iri chinhambwe chemakiromita 100 kumadokero eguta reFrancis Town. Vashamukuni vati chiitiko ichi chichapa vapoteri mukana wekubuda mukamba vachinotsvaga mabasa nemikana yekuita mabhizinesi. Izvo zvichabatsira kuti vakwanise kuzvimirira sezvo ruzhinji rwanga rwojano kodzo zvironda pamuzinda wevapoteri uyu.
Kuchengeta vapoteri mutoro unorema kwazo. Isuwo sehurumende yeBotswana tine dambudziko guru remari zvekuti tiri kutotadza kufambisa zvirongwa zvenyika. Saka vapoteri vanokumbira mvumo kubva kuvakuru vepakamba kuti vabude kuitira kuti vanotsvage mabasa kana mimwe mikana yekuti vakwanise kuzviriritira.
Vati danho iri ratorwa nehurumende yavo kuitira kuti nyika iyenderane nemutemo wepasi rese wekuremekedza kodzero dzevapoteri. Hurumende yeBotswana yanga isingabvumidze kuti vapoteri vabude-bude mukamba kuti vaende kunotsvaga mabasa. Urongwa uhu hwagamuchirwa nemaoko maviri nezvizvarwa zveZimbabwe zvingasvika 345 kana kuti 345 zvakasara mupoteri pamuzinda wemushure mekunge vamwe vadzoserwa kumusha pakati pemakore mana kana mashanu apfuura. Mumwe wevapoteri vanobva kuZimbabwe agamuchira urongwa uhu ndiamai Patience Takauna, avo vanova zvesachigaro wekomiti inoongorora kuchengetedzwa kwevapoteri paDukwi Refugee Camp. Vati rusununguko rwekuzvishandira runounza kuzvimirira pane kumirira rubatsiro runobva kumasangano akaita seUnited Nations High Commissioner for Refugees kana hurumende yeBotswana.
Zvinoreva kusununguka kuti vanogona kuzviraramirawo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muupoteri pamuzinda uyu vaLazarus Dinarwo vaudza Studio 7 kuti vamwe vapoteri veZimbabwe vangadai vasina kudzokera kumusha uko kwakaberekera ingwe dai chirongwa ichi chakaparurwa mumakore apfuura.
Ah,
dai zvakatanga kudai.
Zvinhu zvakawanda zvazvachinjei hazvo. Papa sina mare shinanga achinja iwanga reducer nekuti mangi pane mamwe type of rations atayona tiri kusvika. Votakati akunotoenda zvimwe zvinhu zvacho tatata zviwane nenzira yatatichiwana naye.
Mukuru muofisi ya UNHC Arabo Botswana vamadhodha nasha vanoti vatambira urongwa uhu sezvo vange voshomekerwa nezvokubatsira nazvo vapoteri ava.
Izvi zvichapa kuti vapoteri vakwanise kuzviriritira uye kuzvimiririra. Zvichaitawo kuti vapoteri vapiwe minduro dzakasimba nenguva. Vanhu vasina kutya vangazonyimwa zvikwanisiro zvakafanana nechikafu kana vakada kuita pamuromo.
United Nations inoti iri kutadza kuunganidza mari inosvika mamiriyoni mazana manomwe madhora ekuAmerica kana kuti $700 million yekubatsira nayo vapoteri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende Gabon akasarudzwa nemauto akabvuta masimba vaRaymond Ndong Sima vanoti zvirango zviri kutemerwa nyika yavo zvichakanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi uye zvichapa kuti urongwa hwekudzosera masimba kuvanhu unetse. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzekumirira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika muAmerica nezuro vakaita gakava kana kuti debate kwemaava maviri. Asi vari kutungamira mune ongororo dziri kuitwa kana kuti opinion polls vaDonald Trump vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica havana kupinda mugakava iri. Gakava iri raitarisa nyaya dzezveupfumi uye kudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika. Kuzeiwa kwenyaya yesarudzo dzakaitwa munyika mwedzi wapera pamisangano miviri yakaitwa nemapoka esadik nezuro kuri kuonekwa nevamwe senhano huru kwazvo mukuedza kugadzirisa gakava rakasimudzwa nesarudzo idzi. Vamwe vachiti hadzina kufambiswa zvakanaka asi vamwe vachiti dzakafamba zvakanaka. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema vanove ndiwo sachigaro weSADC Ogun Politics Defense and Security Corporation nezuro vakakokera pamadande mutande musangano wechimbi chimbi kana kuti Extraordinary SADC Troika kuti vazeye nyaya yesarudzo dzichangopera muZimbabwe uye mamiriro akaita zvino muDRC umo mune hondo. Musangano uyu wakauya mumashure memumwe musangano wemakurukota yemusadik weExtraordinary Council of Ministers uyo unonzi wakaziya zvakare nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata sachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe nenhengo yeZanu PF mudunhu rekuBritain Dr. Masimba Mavhaza. Tatanga nekubvunza Dr. Mavhaza kuti vanoona sei danho reSadik iri.
Nyaya yeZimbabwe haina kuzeiwa as a topic of the agenda. Yakangotaurwa in passing. Nyaya dzakanga dzichitaurwa yakanga iri nyaya yemamiriro yatingati security situation kuDRC. Vakataurawo zvakare kugadzirisiwa kuri kuitwa sarudzo yekuEswatini yairi Swaziland. YeZimbabwe yakangosvikawo semubvunzo apo neapo. Uyezve tada tinyanye kuona ndechekuti musangano uyu it was a virtual meeting. Vakasangana tinangodere paZoom kana pazvizvitiziti. Saka nyaya yeZimbabwe haina kunyanya kuva dambudziko. Sarudzo yeZimbabwe yakatopera. mutungamiriri wenyika yeZimbabwe akatogadzwa. Vanopikisa vemuZimbabwe havana kumisa kugadzwa kwake. Saka vakabva vaisa Sadik pachidano chakaoma chekuti kana tikakurukura hakuna kwazvinosvika.
Regai tinzwe kuna vadzokora vadzokora.
Isusu, we welcome this big step taken by SADC to put the Zimbabwe's electoral dispute firmly back on the agenda of SADC. Tinoziziva kuti zvazvakaitwa izvozvo zvakatsamwisa vamwe vedu. ZANU PF yanga ichiedza nepainogona kuti SADC isataure nyaya iyoyo pamusangano uri kutevera. Makavanzwa vachitaura vatauriri vayo vachiti nyaya yeZimbabwe ichatozoenda kuSADC gore rinouya, ndo zvavanga vachinamata. Asi isu tinofara kuti SADC yakaona kuti zvakakosha kuti itaure nyaya yeZimbabwe, nekuti iyo SADC yoga yakatozviona kuti sarudzo dzakaitwa kuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka. Sarudzo idzodzo dzinofanira kudzokorodzwa.
Dr. Mavhaza, manzwa zvataurwa navadzokora hanzi iko kutongokurukurwa kwenyaya iyi kwatopa imwe tarisiro kune vanopikisa. Munoti
kungova kuda kufadzana nezviwiti pamuromo. Nyaya haina kukurukurwa semafungiro ari kuita veTCCC kana kuti semheremhere yanga iri kukonzerwa nevanotsigira TCCC, vatsigiri vayo nevamwe vamwe mapata akasiyana siyana. Hakuna sarudzo itsva ichaitwa. Kudzokorodzwa kwesarudzo kunongoitwa chete kana nyika iyoyo yatedzera zviri pamutemo payo kuti paitwe sarudzo itsva. Saka sarudzo haingoitwa nekuti pane ari kuchema kana kugunun'una.
Vadzokora, tinoonawo kuti nyangwe SADC iri kunzi yakakurukura nyaya yeZimbabwe, pachine urongwa hunotarisirwa zvakare kuti nyaya iyo inge ichizosvika kune zvese zvamunotarisira.
Aiwa, isu tinongoramba tichiti hazvina kunaka kuti nyika dziite basa rekupira sarudzo dzoregererwa. Ndosaka muchizoona pasi rose kuchipedzisira kwaane hondo, vanhu vaakuita makakatanwa, vanhu vaakurovana bata mupfupi bata murefu. Inyaya yekuti nyika dzinenge dzichiregedzwa dzichiita zvisina kunaka. Saka ini ndiri kuona kuti SADC yazvionawo izvozvo. Makore esaya ZANU PF yaibira sarudzo ana SADC vachitarisa kurutivi, dzimwe nyika dzichitarisa kurutivi. Asi iko zvino taona kuti SADC yachinja maitiro. Chakachenjedza ndechakatanga, hatisi kuda unity government, rapaite transitional authority igadzirise zvinogadziriswa kuti paite mareforms tochipinda musarudzo dzakanaka dzinoitwa nevana veZimbabwe vakasununguka.
Tinotenda. Regai tinzwe kuna Dr. Mavhaza tivhare chirongwa. Pindurai tinzwe Dr. Mavhaza.
Chekutanga ndechekuti hakuna chichaitika apa, ndorama ndakatsika ipapo. Badiro ZANU PF vadzokora navajonga, badiro ZANU PF rakabvuma kuti ngatiitei sarudzo itsva asi tinoiita 2028. Saka hatina kuramba sarudzo itsva asi toita 2028. Saka vadzokora ngavazive izvozvo, tiri kuda sarudzo asi tomira 2028, makore mashanu akatarwa nebumbiro remutemo apfuura.
Regai tinzwe vadzokora vapete chirongwa. Vadzokora, zvamuri kutarisira zvakaramba, zvii zvimwe zvingatarisirwa kubva kubato renyu?
Aiwa, ko inenge isiri nyaya yebato, inenge isiri nyaya yeTCCC, inenge isiri nyaya yaPresident Chamisa, inyaya yevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakamirira vari kuona kuti zvinhu zviri kufamba sei kuSADC ikoko. ZANU PF ikaramba yakaomesa musoro ichazoona kuti haina kungwara. Nekuti isu sevana veZimbabwe taneta, hatichada kuramba tichitambudzwa nevanhu vashoma-shoma. Tisu takawanda, saka tichaona zvekuita sevana veZimbabwe. Tine kodzero yekupinda mumugwagwa tichiratidzira kwese kwese.
Vanga vari chisachigaro webato reTCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZANU PF mudunhu reBritain Dr. Masimba Mavhaza. Vaviri ava vanga vachitaura parunhare muhurukuru yanga ichikokerwa neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable nhasi na 8 p.m. apo tine hurukuro nemadzimai nezvenyaya yekuti vari kukwanisa here kuwaniswa mikana muhurumende, tichitarisa kudomwa kwemakurukota uye gweta guru rehurumende rechidzimai rekutanga amai Virginia Mabhiza. kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko ku Studio 7, shandisa yi WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Sezungu edu ya pira regeti mbotarisa msore na uja kare. Nyaye Zimbabwe yotarisa kwa kuzeiwa newangwe watungamiri we musadiki mshire memusangano we troika wakaitwa ne Zuro. Anukoneka ene mufaro, ndini wenyu jonga kandemiri, Dream Washington DC, ndi kusemi na taboka nguwe.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 28 Mpandula 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje
ukuba lolwazi ukuba lembiko lilungelo lilungelo lomuntu ukuba athole into ayifunayo njengomnyaka lo usikhuluma ni access to information ku digital space.
IZimbabwe namuhla imanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lwe International Day for Universal Access to Information kulomhlangano oqhutshwe eHarare obukhokhelwa ngumphathi ntambo wezokwethula kwembiko. Uhlangothi lukahulumende olobana ngezimumo elizwe olwezimstats luthi ukukhuphuka kwentengo yokudla lokunye sekuthiye iningi labantu lithwele nzima elizweni. Amalunga ebandla liphikisayo elama-Republicans ePhalamende yeMelika, iHouse of Representatives, namuhla aqale uphenyo lwawo phezu kwamacala enkohlakalo athi engaba adalwa ngumongameli Joe Biden. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. IZimbabwe namuhla imanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lwe International Day for Universal Access to Information kulomhlangano oqhutshwe eHarare obukhokhelwa ngumphathi ntambo ogatsha lokwethula kwembiko uDr. Jan van Muswere. Othe uhulumende usethuthukise ukutholakala kwembiko ngokuvumela ukuvulwa kwemisakazo eminingi eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba eStudio 7 ikhulume lonkosazana Samantha Spanda ongumqondisi wenhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo eSigns of Hope.
Yanxa sikhangela usuku lolu lwe International Day of Universal Access to Information liqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi ukuba lolwazi ukuba lembiko lilungelo lilungelo lomuntu ukuba athole into ayifunayo njengomnyaka lo usikhuluma nge access to information ku digital space njengokuthi ku internet emafonini. So at the end of the day nxa sikhangele abantu abakhubazekileyo baba lama challenges amaningi kakhulu ekubeni bethole imbiko befunde ezinye izinto njalo bebe lolwazi mayelana lezinto eziningi ezijiyejiyeneyo.
Isekelo sombuso welizwe ku section 62 sipha abantu ilungelo lokuthola imbiko. Ubona ngani abantu bayakwazi na ukuthi balelungelo leli njalo leli lungelo liyahlonitshwa na eZimbabwe?
Abantu abaningi abakwazi ukuthi balalo ilungelo lokuba bethole imbiko. Sayenza isurvey encane siku National Disability Expo sibuza abantu kumbe bayayazi iFreedom of Information Act eyiyo ekhuluma ngokuthi uhulumende engayenza njani ukuthi umuntu wonke ebe lolwazi. Abantu abaningi abakhubazekileyo babekhuluma ngokuthi bona abakaze bezwe nge-Freedom of Information Act. Njalo saba lethuba lokuthi sisebenzise yona i-Freedom of Information Act sicela ulwazi kuma-government institutions. Bona ngokwabo labo babengakwazi abanye bakhona ukuthi kulento enjalo kule form elifilwayo kulani kumele kube lama information officers asema ofisini kahulumende. So at the end of the day uyathola ukuthi it's both umuntu kaZulu, the citizen or the government officers bonke abakabi lolwazi olugcweleyo.
Kuyini ongakhuthaza ukuthi kwenziwe ukuze abantu beZimbabwe bathole leli lungelo ngokugcweleyo.
So kulezinto eziningi esengiya ngazikhuluma ukuthi sidinga i-improvement kuma services especially awe internet. Nxa singakhangela more than half of the population ihlala emaphandleni. So with all that population sibona ingani that i-digital divide kumbe ungatholakali kwama services awe internet landlani emakhaya kusuka kube nzima. Uhulumende wafaka in place ama community information centers. So kumele ukuthi uZulu ayaziswe abe lolwazi ukuthi i community information center ingapi. Ukwenzela ukuthi yena laye ekwanise ukuthi ethole ulwazi at a better price. Ngenxa ukuthi uhulumende usebenzisa okuthiwa universal services fund ukubana eyenza ukuthi ama community information centers lawo abe khona njalo umuntu o uZulu wonke abe lolwazi at a cheaper rate. Njalo mbona ukuthi concerning abantu abalama disabilities kumele kube lama technologies ukurejiswa kwe tax to ama organizations importer ama assistive technologies. Lokhu kuba lula ngenxa yokuthi even lokhu bazekileyo uzathola i-technology leyana ichiphile. Nxa singakhangela even at the moment yona umtshina okwenza i-braille ngokwayo uyadura. So ukuthi yonke organization iphindi i-deliver imbiko nge-braille kusuka kube.
Lo ube ngukosazana Samantha Sibanda owenhlanganiso emela amalungelo abantu abakhubazekileyo e-Signs of Hope ekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo welizwe olweZimbabwe National Statistics Agency Zimstat luthi ukukhuphuka kwentengo yokudla lokunye okudingakalayo ukuze abantu bephile kuhle kanye lokwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa lilinganiswa lelemelika sekuchiye inengi lithwele nzima lingasakwazi ukuthi lenzeni unakekela imoli. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba lamhla, umqondisi weZimstat unkosikazi Mathiwo Nesaphiri uthe intengo yempahla ikhuphuke okwethusayo lonyaka nxa uqathaniswa lasikhathi sinye nyakenye.
The CPI for education had the highest month on month inflation rate of 6.0% followed by communication at 5.8%.
Bese kuthi i-CPI yezemfundo yangenyanga ikhuphuke kakhulu emazingeni okwehla kwamandla emali enyangeni ibe ku-6.0% ilandelwa ngezokuxhumana ngo-5.8%.
Unkosikazi Phiri uphinde wathi imali edingekayo ukuze umuntu oyedwa aphile kuhle okweviki isiphezulu kancane uma kuqathaniswa leyayidingeka ngenyanga edluleyo kaNcobakazi.
The food poverty line for one person in September 2023 was 73,236 Zimbabwe dollars, up from 70,460.81 Zimbabwe dollars in August 2023.
Ukudla komuntu oyedwa ngombandula 2023 bekubiza imali engange 73,236 yamadola eZimbabwe. Kusuka kumadola ayi 70,460 uNcobakazi kumnyaka ka 2023.
Okunye okuphume kulomhlangano ukuthi kulesikhexe esikhulu phakathi kwemali engene elizweni ngenyanga kaNcobakazi ngemva kokuthengiselana lamanye amazwe ebikwa ingaphansi kwesilinganiso sokuphezulu kokuhlanu ekhulwini 5.4%. Kule mali engenileyo kulaleyo ephumileyo eleZimbabwe lithenga impahla kwamanye amazwe. Umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe ngokuvezwe ngabeZimstats.
Kuyinto eqhakatheke kakhulu okufanele uhulumende ayisukumele abone ukuthi kuvinjelwa ngayiphi indlela. Yinto kungamelanga siyithathe kancane leyo.
Unobhala enhlanganisweni emela isebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi akukho okutsha kulokho okuchiwo ngabeZimstats.
Sesibona ke amabhizimisi amancane ke akufaneleke asevalile. Izisebenzi eziningi okwamanje phakathi kwelizwe zisila ngokuzisebenza.
Omunye wabaphila ngokuzisebenza umnumzana Nkululeko Chuma uthi inengi elinjengaye liphila nzima kusimo somnotho eseZimbabwe.
Ngoba ungakhangela unemployment rate yalapho ukuthi phezulu njani. Abantu bayadinga imisebenzi abanye ama graduates abalaye imisebenzi balama degree yabo. No lokho kumele ukukhangela sibini ngohulumende.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe kanye losiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangujika. Kodwa ezinye ingcwethi kwezenotho zithi uhulumende ucatsha ngomunwe lapho esithi izinto zizinzile elizweni, abantu abaningi ikakhulu emaphandleni besidla imbuya ngoluthi. Ekhuluma emhlanganweni womanyano wamazwe womhlaba owe-United Nations General Assembly ngeviki edluleyo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe eleZimbabwe lilizwe elilomnotho okhule ngamandla kuminyaka emithathu edluleyo. Kodwa abaphikisayo bathi umlomo awugcwalelwa ngumfula. Izolo abohlangothi lwe-Monetary Policy Committee eye-RBZ bangene umhlangano wokuzama ukuphuma le ndlela zokwenza uzinze umnotho welizwe, njalo impumela yomhlangano lo ikhangelelwe ukwaziswa uzulu lobanini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abogatsha lukahulumende obulubona ngokuthuthukiswa kwamafekitali lamabhizimusi olwe-Industry and Commerce bahlangane labo somabhizimusi kobulawayo behluza umthetho ohlose ukuthuthukisa ezamabhizimusi kusukisela ngomnyaka ozayo kusiyafika umnyaka ka-2030. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abogatsha lukahulumende olubona ngokuthuthukiswa kwamafekithali lamabhizimusi olwe-Industry and Commerce bahlangane labo somabhizimusi kobulawayo behluza umthetho ohlose ukuthuthukisa ezamabhizimusi kusukela ngomnyaka ozayo kusiyafika umnyaka ka-2030. Lolu hlelo luqhutshwa ngokusebenzelana labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba uhlangothi olubona ngokuthuthukiswa komnotho emazweni ahlukeneyo e-United Nations Economic Commission. Ekhuluma emhlanganweni owenzelwe kobulawayo, umqondisi wogatsha lwezamafekithali kobulawayo unkosikazi Mary Chigojo uthi umthetho okhona okwamanje usufike emaphethelweni.
Today the ministry is in the process of validating the 2024 to 2030.
Uhulumende uphakathi kokusungula umthetho yokulawula amabhizimusi kusukela ngo-2024 kusiya kumnyaka ka-2030.
Obona ngezohlonzi lwempahla esetshenziswa nguZulu ku-Consumer Council of Zimbabwe, umnumzana Comfort Muchekeza uthi bakhangelele umthetho olobudlelwano obuhle labathengi labalungisa impahla.
So sikhangelele ukuthi i-policy to incorporate i-create ubudlelwano obuhle phakathi kwa-service provider nomthengi, ukuthi ukutholakala kwezinto, ama-cost ezinto, i-quality ezinto should be negotiated between u-consumer no-service provider. So i-policy ibe le-base yoku-create ubudlelwano obuhle.
Bizimusi amancane abangene umhlangano walamuhla bathi bakhangelele umthetho ozabatholisa imali yokukhulisa amabhizimusi. Lokhu kugcizelelwe ngumgcini sihlalo webulawayo Chambers of SMEs umnumzana Constantine Ngwenya.
Into sikhangelele kakhulu kupolicy i-finance, kupolicy iphumelele ze-financing yama-SMEs so that ama-SMEs ayenelise ukwenza i-retooling kwesukhangele kakhulu.
Obona ngezamabhizimusi e-United Nations Economic Commission for Africa Sub-Regional Office, uDokotela Oliver Maponga uthi bakubone kufanele ukuthi bancedisane leZimbabwe ukuphuma lomthetho ozanceda ukuthuthukisa amabhizimusi.
We are working with the Zimbabwean government following their request to recalibrate and develop a new industrial policy. The current policy expire.
Inhlanganiso ye-United Nations iphakathi kohlelo lokunceda ilizwe leZimbabwe ukubumba umthetho ozancedisa ukuqhutshwa kwebhizimusi khonapha elizweni sukusela ngomhlaka 2024 kusiya ku-2030.
We're excited that the Zimbabwean government has decided to make this process very consultative. We are currently in Bulawayo consulting with the stakeholders in Bulawayo on the draft policy.
IZimbabwe ithi isilinganiso sempahla elungiswa elizweni sikhuphukile sisuka kumachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% ngo-2021 sisiya kumachumi ayisichiyangalombili 80% ngo-2022 emavinkilini. Kuthi isilinganiso sempahla ethengiselwa kwamanye amazwe laso sikhuphuke sisuka kumadola ayizigidi eziphezu kwamakhulu amahlanu 324 million US dollars ngo-2021 sisiya kumadola aphezu kwezigidi ezingamakhulu edlula amakhulu amathathu lengxenye 366 million ngo-2022. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ela kwezivela kwamanye amazwe, amalunga ebandla eliphikisayo elama-Republicans ePhalamende yeMelika, iHouse of Representatives, namuhla aqale uphenyo lwawo phezu kwamacala enkohlakalo athi engaba adalwa ngumongameli Joe Biden aphathelane lamabhizimusi endodana yakhe uHunter. Kodwa abebandla likaBiden elama-Democrats bathi ama-Republicans ahlukuluza nje uBiden ngezombusazwe, ngoba sekuke kwenziwa uphenyo olufanayo kwangatholakali lutho. Oke waba ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump laye wake wathonisiswa ngamacala ePhalamende kodwa watholakala emsulwa ngemva kokuvikelwa ngabebandla lakhe. Ukuhlaziya udaba lukaBiden sixoxe lolwela amalungelo oluntu njalo olandela ezombusazwe zeMelika uMnumzana Tifa Dube.
Okwenziwa ngama-Republicans babunkomo into esivele evele ilindelwe nguZulu, ngoba kuyibo njalo bakuhlongozayo lokhu ukuthi kwenzakale. So lo mlilo abawubasayo awumangazi ngalutho, ngoba kuvele kuyinto abakade kudala belokho beyiqhuquzela ukuthi ayenzakale ngenxa yokuthi bona bafisa ukuthi umnumzana uBiden laphana uthi abe impeached ukwenzela ukuthi laye aphume esikhundleni. Ukuba impeached ngithemba ukuthi siyazi ukuthi umongameli nxa ingabe impeached ikakhulukazi umuntu ofana lo Biden kuba khona izinto ezinye eziningi asuke zimlahlekele kakhulukazi nxa sisiya empilweni yakhe after ipresidium yakhe, after sedlulise ukuba ngumongameli. Ongakuthi uyabe ngaselalo ithuba elifanele Donald Trump ukuthi mhlambe abuye njalo alwise ukuthi abuye angene. Okuyinto esibona ukuthi ingakho ama-Republicans balwisa ngakho konke kusebanjwe ukuthi abe impeached, benzela khona ukuthi bamzwise ubuhlungu obukhulu kakhulu, ngoba nxa kungaphumelela kungabe yinto ezamenza alimale kakhulu ikakhulukazi empilweni yakhe after politics.
UTrump yena waimpeachwa kumbe wetheswa amacala ngabebandla likaBiden ama-Democrats amthonisisa edalela ePhalamende, kodwa wavikelwa ngabebandla lakhe elama-Republicans. Kudaba lukaBiden lapha ubona kuhamba njani?
Kuyimvama lokho bamkomo ukuthi sibone kusiba lokuvikelana okunjalo, ukuthi abeqembu bavikele loyo oyabe engumongameli ongumkhokheli wabo ngaleso sikhathi, ngoba sisazi ukuthi nxa kungabe kungenzeka bengamvikeli kuyabe kuzachiya umthelela omubi ozaxekela phansi iqembu labo, nxa kukuthi mhlambe kuye kwahamba kwaze kwafika ekuthenini kwenzakale njalo bengazange batshengisela ukuthi bameseka ekuthenini engatholakali elecala kulokho kuyabe kusenzakala. So asonto imangazayo njalo asonto entsha leyo lakwezinye izikhathi ezisibuyela emuva, noma singaze sibuyele sefika kubo Bush lakubo Bill Clinton. Iziningi izinto nxa singakhumbula labo Clinton izigemegeme ezazisenzakala kubo Clinton laphana, kodwa-ke kwakufika esikhathini sokuthi abalandeli bakhe babeqhubekela phambili belokhu bemeseka iloba noma into beyibona ukuthi nansi isegcekeni, kodwa-ke babeqhubekela belokhu bemseka okutshengisela sobala ukuthi babetshengisa i-solidarity ukubambana kwabantu kulelo bandla lawo lezopolitiki.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo oluntu njalo ulandela ezombusazwe zeMelika. Abantu bamelele ukuzwa ukuba ibandla leCitizens Coalition for Change liza kwenzani ngokhetho oluqhutshwe kunyanga edluleyo abathi lwatshontshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF. Bathi akwaziwa lokuza kwethulwa luhlangothi lweSouthern African Development Community olubona ngezomvikela lezombusazwe. olwe-SADC Troika Organ on Politics and Security oluhlafune izolo udaba lokhetho oluqhutshwe eZimbabwe enkundleni zokuxhumana. Umhlangano lo ubukhokhelwa ngumongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia olobe enkundleni yokuxhumana eFacebook ukuba bahlaziye lokhetho oluqhutshwe kwamanye amazwe loluzaqhutshwa kusikhatshana esilandelayo. Ibandla le-CCC lithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha kodwa elezanu PF lithi selidumele edlula ngakho-ke sesifikile isikhathi sokwakha ilizwe leZimbabwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube uxoxela unkosikazi Barbara Gwangwara okubandla le-CCC lomnumzana Kula Munsaka ilunga lezanu PF njalo okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla elibusayo. Unkosazana Gwangwara usungula lingxoxo.
Disputed election kusho ukuthi khona the president is illegitimate. Sasile nto ekuthiwa yi-illegitimate crisis yiproblem esinayo. Iproblem yokuthi abantu bakhona bona laba abatshontshayo bazenza bona osanqondo abazenza ominamina, but engikutshela khona akuna lizwe elizakwakhiwa, akuna lizwe elakhiwayo, but into ezakwenzekala yikutshontsha, ngoba sikwazi ukuthi iZanu PF iyatshontsha la basekeli bakhona bona laba abasekeli iZanu PF ungababoni besekela sobatshontsha. They are benefiting whilst ama-supporters abo lana NP chicken in akusekelahlihle nini abazayiphiwa, so kwaphelela khona phandle. So akula lutho luzahamba vele. Ama-elections nxa e-disputed yonke into iba disputed, and thina sizakontinua siloko sikhuluma ukuthi ama-elections atshontshwa. Engumo yokutshontsha kayitshayeki Gibbs, uyayitshaya njani abanikazi belaleli? So yikho sukukhona yi-situation ekhona whether iZanu PF iyafuna kumekayifuni. IZanu PF imele ikwazi ukuthi abanikazi belizwe ngabantu abavotayo, lanxani ingavotanga but ngiyakwazi okwenzakalayo. Lakho ukukhuluma ngama-MPs ethu ngamanga ipropaganda bazama ukuthi bayithengise because iZanu PF isiphelelwe okweqinisweni ngabo.
Ye, khonapho-ke Msaka uyeza uyakubheja umama lapha uGwangwara uthi hhayi vele loba kuthiwani lokuthi kungakhululwa ngokuthi kuyakhiwa ilizwe akwaneliswa lokho ngoba upresident uyi-legitimate ngaso upresident okhethwe nguZulu ngokutho kwakhe.
Hayi, okhuluma ukuthi upresident illegitimate ngubani ngiyomele simbone, ngoba as far as we are concerned an illegitimate president does not go to UN. Upresident wethu ube ku-UN ngoba is a legitimate president. Amanye ama-head of state they are busy engaging leZimbabwe nalokho behlabela ingoma bethi president illegitimate, but ilizwe liyiphambili, izwe liyaphambili leli. We were developing this country before election and siqhubeka siya phambili sidevelopa ilizwe leli lobaba umnanka kwene lebe lokho besithi illegitimate. Bayafika again next 5 years lokho bekhala besithi illegitimate, illegitimate. Ziyekwala 45 years. Engene futhi olandelayo ezanu PF evotele lokho besithi illegitimate. Abanye belokho besifa beku-opposition bekhuma illegitimate. U-president is not an illegitimate president. He's a legitimate president by virtue ukuthi ukhethwe ngoZulu oleZimbabwe, imajority yeZimbabwe, abahlala lapha eZimbabwe. So kathesi wonke umuntu is going ahead ngempilo yakhe. Abantu bayasebenza bazenzela imisebenzi yabo, bakontinua baya phambili ngempilo zabo, besakha ilizwe labo. So akula lokho ukuthi illegitimate lokho. Ngabe u-illegitimate, ngabe kahambi kuma-international fora, ngabe kabizwa ngoba i-illegitimate.
Ye, mama Gwangwara,
as we speak, ilizwe liyaphambili, bayayakha sibili, bayayeza ama-investors wona la vela emazweni abathi legitimate.
Ye, akumphendule mama Gwangwara.
Why is that yanqetshwa yathathelwa i-AIDS le yayinikwa? Uthi yikho kuthengisa ukuthi khona amanye amazwe wona wawakhuluma ngawo. Gibbs, this is 28 namhla. Sizaphenduka futhi sikhuluma, sesikhuluma enye indaba. 2008 bayenza njalo iZanu itshontshe i-election kusaselo mgabe, bezenza bona izanqondo kodwa kwagcina kuphuma indaba ye-GNU eyayaba khona ngo-2009. Why kwaba le-GNU yena umgabe wayewinile? So asineningi. Into ekhona yikuthi ilizwe liyakhala, Gibbs, abantu bayakhala. Ubusumangala ukuthi owavotela iZanu wakhona yena leyab abantu kona yawina ngubani, why is it abantu bavota ngo 12 ebusuku ema towns kona ama ballot papers aye printwe emaningi on time. Umuntu ongahambanga esikolo can actually conclude ukuthi khona izekhi yehluleka umsebenzi because yayisebenza from an answer, but they were working from an answer ukuthi idumela because babetshela ukuthi idumela wini ukuthi awine njani, yikho lapha kokuba khona le nkinga. Yikho sibona ke izinto zingahambanga kuhle and asoze zihambe kuhle, and it's unfortunate ukuthi khona the majority is still going to suffer. Even those that voted for ZANU PF, they are still going to suffer.
Bamzanga phosela ukugcina sibili ngamafitshane baba.
Udubeka sonto engayisekelisi ukubusa ilizwe. Esikukhangelayo sikhangela i-ideology ezanu PF, i-ideology esuthisa abantu abaningi. Kathesi singakhangela umsebenzi enzwa ngubaba uMnangagwa, uyasi tshengisele ukuthi eZimbabwe kuyasuthwa. So lokhu abaye bengifuna ukuthi bekhale ngakho besiya kuma western countries ukuthi ebe ezosibusa, yikho abantu beZimbabwe bathe no through the ballot. I-aid ayikhuluma yasifuni vele i-aid le, ukhuluma nge-aid encitshizekhe izekhe ilanda bale aid ama-elections sephelile. So asilandaba lokufuna uncedwa i-America ukuthi ikhathi aid lasikho okusitshela ukuthi silegitimate, ngoba asikho legitimate. Ilegitimate ivela ebantwini beZimbabwe abayikhuluma through the ballot.
AmaZimbabweans avota, AmaZimbabweans avota ngobuningi, AmaZimbabweans avotela uPresident uNelson Chamisa, izalo yatshontsha uMnangagwa wazihlalisa esihlalweni sobukhosi esingaso sakhe, kodwa esikwaziyo ukuthi uzajinja. Whether bayafuna kumbe kabafuni gifts, bazavuma kuphela ngoba ibilizwe lakho nasoze libuseke.
Lapha lizwe unkosazana Barbara Gwangwara owebandla le-TCC lomnumzana Kulamunsaka ilunga le-ZANU-PF njalo kwinhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla elibusayo. Umdlali womsebenzi wokulibazisa uZulu njalo engumlobi wemidlalo odabuka kwele Melika uHeather Masi ngomunye wabaphatheka kumcimbi walonyaka oyintwasa Arts Festival koBulawayo, lapho abukisa umdlalo wakhe eBulawayo Theatre olesihloko esithi Hedi, The Life and Inventions of Hedi Lama. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umcimbi weIntwasa Arts Festival ungene kusuku lwesithathu lamhlanje, lapho umdlali waseMelika uHeather Masi obukise owakhe umdlalo. UHeather olezicoco eziningi ezigoqela ese-Outstanding Actress in a Stage Reading, Planet Connections Theatre Festivity, Festival Best Seller, United Solo Festival, Best Actress ngomnyaka ka-2017 lezinye, wamela eleMelika ngomnyaka ka-2008 emcimbini weIntwasa Arts Festival woBulawayo, uchasisa awenza emcimbini lo.
I'm here at the Intwasa Arts Festival in Bulawayo, Zimbabwe, at the Bulawayo Theater with my show Hedi, The Life and Inventions of Hedi Lamarr, about the inventor and actress Hedi Lamarr. She was known for being beautiful. She was famous during World War II. She also invented technology for torpedo guidance. And we use this technology now in cell phones, Wi-Fi, GPS, and Bluetooth. And we have another performance of the show on Thursday, September 28th. Yes?
New York City writer, performer, and producer ngilapha kwaBulawayo eKwintwasa Festival eBulawayo Theatre lombukiso wami ukuzotshengisa abantu bakwaBulawayo.
Umqoqo weIntwasa Arts Festival uNkululeko Nkala uthi umcimbi walonyaka ubuthanisa abantu abanengi ukwedlula nyakenye.
Siyabonga iMelika kwaye embasi ukuthi ikwanisa ukusilethela lo mdlalo. Laba abantwana babonela mhlawumbe abantwana abavela eMelika. Siyajabula ukuthi babuyile labo bathi bebe abanye abakhona kulomdlalo bezobona labo bebe-inspired ngesikhiwa lapho abakwanisa khona. But asikho bodwa abakhona, sinabantwana njalo be-Charleston Primary School labo they are part of the festival. Isifiso sethu ukuthi kube labantwana abaningi ababa yingxenye yefestival ukuze imidlalo ingami kumele lokhu kuqhubeke iloba thina singasekho.
Umcimbi walonyaka owe Intwasa Arts Festival uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Imagine It, Experience It. Uqale ngolwesibili uyaphela ngomgqibelo. Umculi otshaya amakatali kuqembu lemakomba uTrustworthy Samende abasuka eVictoria Falls uthi umcimbi weIntwasa uqakathekile.
Service performer kusasa lemakomba eIntwasa Festival. Intwasaiqakathekile kakhulu. I mean, IntwasaI think the biggest festival koBulawayo. Yeah, koBulawayo. So, yeah, it's really important for thina kakhulu ukuthi sitshaye kithi eMathebeleland.
Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.